A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July the 6th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at some of the challenges faced by women living with albinism or women whose children are born with albinism. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, don't forget that Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Linga kosha uvana ngolesine kulapoge esdivana kona kuloluhlelo asihluzeni bomama. We are also on the internet. You can find us at www.voazimbabwe.com. Lobanjalo go www.voashona.com. Lobanjalo go www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please visit VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 on Facebook so that you can join in the conversation right now. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at some of the challenges faced by women living with albinism or women whose children are born with albinism. What are your views on the issue?
And Marv, albinism is a genetic condition that reduces the amount of melanin pigment formed in the skin, hair, and or eyes. In Zimbabwe, there are a number of organizations working with people with albinism to assist them in acquiring some things like lotions, glasses, and services to cater for skin cancers. Some of the women living with albinism say they see stigmatization and are sometimes victims of traditional myths.
Yes, PJ, I actually had an opportunity to speak to one of the women that are living with albinism. I spoke to Spelile Machingaize, who narrates her struggle as a woman living with albinism who has children who are actually not albino. Let's take a listen.
My name is Spelile Machingaize. I am a lady living with albinism. I stay in Glenora in Harare. With albinism, I can say it's not as easy as my other colleagues feel. Because even growing up, now I'm a lady, as a mother. You know, you face so many challenges. Being a mother, the married life, at first they may not accept you. Moreover, raising the kids, it needs to be someone who is self-employed, financially stable. So, you know, with the condition now, jobs are not easily found. So it's even hard for us to get employment with our condition. So living with albinism as a mother is not easy. Nothing I can say is easy. Moreover, I think there is need for people to be made aware, to be more conscientized about albinism. The health part is the most dangerous part, I can say. Because now I'm 39 years. So I can say I've made ops which I'm most for. So really, it needs someone who supports you financially. Because all the operations that we undergo, they need money. Moreover, health-wise, it's not easy to live without those sunscreen lotions. And they are very expensive to get from the pharmacies. So it's not easy, even for someone who is living in the rural, remote areas. There is excessive exposure to the sun. As a result, the skin will be damaged. So there is need for us to have regular checkups, of which it's not easy to have those regular checkups because in the local clinics, they don't have anything to give us. GP paints, what they say is to treat wounds, doesn't cater for us. So in the general hospitals, for one to be able to get on the list, there is need to wait for more than 6 months because there is a long backlog to wait on the queue, so that we end up people having some wounds which are really pathetic. One may think in Shona, Rengera Wora, of which that would be bad. So health wise is not easy. But we thank God there is one doctor who had assisted me so far. For me not to have those major ops again, maybe because I was supposed to have another one on the cheek recently, but I had the treatment of having to be sprayed on the wound, killing the cancerous cells, of which is a very expensive treatment, so it's not easy. The treatment was for free. He is offering free treatment to all albinos in Zimbabwe. It's Dr. Mutangadura. It's not really easy, even in the scorching sun, to open the eyes. It will be hard for you to see clearly because it seems as if the sun is inside the eye. So I think if they could afford us also those spectacles, like to the local hospital, like Ambuyanihanda, if they could especially consider albinos, especially the school-going age. So I think if the government would also assist access spectacles for school-going children, I think if they could say for the children under 12, both the time they will reach A level, they could have access to spectacles. So I think if they could make it a policy also to afford us with spectacles, that would be good for us. As for 3 children, they are not albinos. I was afraid at the age when they were at creche, but now they now understand their mother. They now know the potential in their mother. So they excel. So the other colleagues, at first, it was not easy because they were associated with something so weird to them. But as they are growing up, the one is in Form 6 and the other one is in Grade 5. They are comfortable now, but at first it wasn't easy. Professionally, I'm working as a primary school teacher. As I was saying before, at the first time, it's not easy for people to handle us because they may think we are not able to do the task. But I think now with the experience I have in the ministry, parents are even willing to give me their children to be in my class. And the classes, it will end up with more pupils than other classes because they now know the potential. But at first, really, it wasn't easy. Moreover, when a parent doesn't know you, maybe he may feel it's not good. He may feel not comfortable to give me a child in the class. Wow, well, thank you for the opportunity. My wish is, especially to those women who are pregnant, that's the other part that I haven't cited in the interview. With the women who are with pregnancies, I think it is best for them to really know there is no hereditary thing that will pass through even by seeing a woman with albinism. Because it's painful, and it's my experience as a mother too. One with albinism and seen by the woman who's pregnant, she will spit at her tummy. So that's the thing that I think women need to be educated. Moreover, those midwives in the government hospitals, they should know that was my experience at the first time. Even in the private hospitals, I experienced that when I gave birth, they would come assuming that the child would be an albino. But to their amazement, they would all go saying, the child is normal. So that's the other thing that really pains me. Let the world know that there is nothing that will change the baby in the tummy because you have seen as a girl cannot be a child with albinism. I think the policymakers, for the people living with albinism, the clothes are expensive, especially to a child with a mother who is poverty ridden, staying in the rural areas. I think the government should also include the lotions as part of an essential drug, is what they did with the HIV case, because the HIV medication is given for free. So I think if they could make it a policy also that we should even access the lotions from the pharmacies, from the clinics, that would be best.
PJ, that day was Mais Pilile Machinga Idze, a woman living with albinism. She actually says she is albino herself, but her children are not. So she's just lamenting some of the stigma that she witnessed when she was giving birth. Mm-hmm. And she says what even troubles her more are the myths that are associated with albinism.
Yeah.
I know when we're growing up, PJ, also we came across the same thing. Mm-hmm. I don't know if it has changed. That you know you'd be told to do certain things, but she says that's very helpful, hurtful. If you're living with albinism and a pregnant woman meets you and she starts spitting on her stomach, or what else did people used to do?
even the surprise amongst the nurses,
mm-hmm.
you would think that they are well learned,
mm-hmm.
but they will be telling each other that, no, the child is normal.
Mm-hmm.
So do you mean to say that the mother is not normal?
Yes, I think that's the question that she's actually posing out there, that, you know, as a person living with albinism herself, she wishes that people had more awareness,
mm-hmm.
that you cannot get it by just seeing a person with albinism.
Mm-hmm.
And if you
are pregnant,
it's not contagious, it's not passed on in the air, it's hereditary, it's in your genes. So that's the lesson that she's giving all of us. But over to you, PJ.
Yeah. Siyalambulela uhlelo lwethu lamhlanje. Uhlelo asihluzeni bomama. Lapho esihluza khona indaba eziphathelane labomama zingaba zizangikhathaze, izandihluphe. Lokunye okuningi-ningi ezamabhizimusi ukucebisana lalapho eliphumelela khona siyababaza. Sithi ukuthi omama lapha baphethe kuhle umsebenzi. Uhlelo lwethu asihluzeni bomama. Namhlanje ke siphatha udaba lwabaphila lesimo sejwabu elilombala. Abanye njalo bathi kumele sibabize ngokuthi ngabantu abaphila lobala, i-albinism. Yikho ke kuningi okudibana labomama abaphila lalesi simo ese-albinism. Kube zibe ningi njalo ihlupho zikantombazana ophila le-albinism. Kube le nhlupho njalo kubomama abalabantwana abaphila abazalwa vele bele simo sona lesi ekukhuleni kwabo, ekuyeni ezikolo, lokunye okunjalo njalo. Ukhulumile lapha omunye unkosikazi kade khuluma ngesiNgisi, unkosikazi Siphelile Machinganitse. Yena ke kade sithi kuningi endulo esintwini, uyabona umuntu nxa edibana lawe ozithweleyo uyakhafulela isisu sakhe ukuthi angazali umntwana onjalo. Yena ke uthi akuthelelwana lokho. Yikho ke ngibe lethuba njalo lokuxoxa lo nkosikazi Linethi Ndlovu, yena ke laye ophila le-albinism, eyi-board member yenhlanganiso ye-Zimbabwe Albino Association. Silethemba lokuthi incingo asoze zisihlupe kakhulu namhlanje angene laye kuhlelo. Kodwa ke wothani sizwe engikhulume laye andubana singakangeni kuhlelo lolo.
Usuku esihlangana nalo thina ikakhulu ngolokuswela amafutha awokugcoba ukuthi sizivikele elangeni. Njalo okunye siyabesisa impahla ezilemikhono emide ukuthi singatshiswa lilanga lezingwane. Abaningi bethu siyaswela futhi le nto ezinjengamangikazi okubonisa ama-spectaculars. Nxa sikhangele umbala lo ubandlulo lwangikhona luyasukeli kakhulu umntu wangikhona esasengumntwana. Nxa usasengumntwana laphana, abanye sivele emulini esingamukelekanga, abanye njalo noma imuli zisiyamukele, kodwa umphakathi wona kube yiwo ongakwamukeliyo. Ubusukunika amanye amazizo awokuthi lanxa usuhamba uzizwa ngani vele awusenguwe, ugcine ungasayenelisi ukuthi especially abantwana abafundayo ecine esikolo laphana engasayenzi kuhle ngesizathu sona lesi. Kakhulu nxa futhi ukuthi kunjalo uhlangane nokuthi ungumntwana lwana oswelayo, khona vele kahle kahle nxa uswela vele singabali umbala wona lo, uyabe uvele ungani awuhlangani kuhle nabanye abantwana. Manje bese kuphindezela lawo nalo umbala. Nxa uswela ubusukhula futhi ubandlululwa ngenxa yakhona lokho. So kugcine kwesenza umuntu angafundi. Ungaswela imfundo suswela lo msebenzi. So ukuthi uzinakekele kugcine kusiba nzima. yena umuntu ongumama vele nxa simkhangele singabala abaphila nombala wona lokumbe ongela umuntu ongumama vele uyabe ufuna ukuthi abe ngumuntu lwanothola amafutha ehlukeneyo umuntu athola amafutha lawa nalawa uthole egcoba ngamafutha nje amaningi-ningi manje thina nxa uyaphinde waswele lawo mafutha ikakhulu ona la elanga ngoba ahluphe ukutholakala kwenza umama vele akhule yona impilakahle yakhe ingekho nhle kakhulu lo kwamukeleke ebantwini kugcine vele enxanyusu lezilonda abantu bengasakwamukeli ngendlela sebekubandlulula.
Yeah, Nkosikazi Linethi Ndlovu lo oyi-board member yenhlanganiso yeZimbabwe Albino Association laye ophila lesimo lesi ese-albinism. Mrs. Linethi Ndlovu, a board member of the Zimbabwe Albino Association, whom I talked to prior to the program, and hoping that the telephone line
will
be have.
Yes, I hope so, because she seems to be, you know, like sharing some of the same issues.
Yes,
So it will be interesting because we are hoping that we can actually get some of the members so they can speak on their own behalf, and also if there are people listening out there who are able to assist, you know, they may come in. Because really what we're trying to do, PJ, is to make an impact somewhere.
Yes, and make an awareness that it's not contagious and it's not like it's a disability.
Yes.
No, it's just a condition.
Mm-hmm.
Yes.
Nasi muchirongwa chedu chemadzimai pa Women's Roundtable. Tiri kutarisa zvinosangana nemadzimai anorarama neusope kana vakabereka vana vanorarama neusope. Saka ngatimbonzwai kubva kune imwe nyaya yakaitwa nemutapi wedu wenhau Patricia Mudadigwa pamusoro penyaya iyi anga achitaura apa nemadzimai nevarumezve vakabatsirwa ivo nebhanga reCBZ pachirongwa chavo chavari kubatsira vanorarama neusope munyika. Ngatimbonzwai kubva kwavari.
Vanorarama neusope vanoti kuondomoka kwoupfumi nekushayikwa kwemabasa kuri kukonzera kuti vazhinji vavo vatadze kutenga mafuta ekuzora paganda ravo kuti risakuvadzwa nezuva zvinozoita kuti vaite chikwere chegomarara. Asi nemugovera wapera, vanorarama neusope vakabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vakabatsirwa namafuta aya mushure mekunge bhanga reCBZ richishanda neAlbinism Alive Initiative vakabatsira nemafuta, magirazi neheti dzinodzivirira suva. Amai vimbai Ngoshi wapaira vane mwana anorarama neusope uye vanoti kunyange hazvo mwana wavo achifanira kuzora mafuta eganda yazuva nezuva nguva zhinji zvazvisi kuitika sezvo vasina mari yekutengera mwana wavo.
Ini kukwanisa kuitenga ndasina kukwanisa kuitenga nekuti inodhura, asi nechirongwa chaitwa nhasi tinazwa kufara nekuti tapiwa masanigirazi, tikapiwa masaniheti, tikapiwa malotions nemacream acho. Zvondo ndazwa kufara kwazvo nekuti handina chandandakwanisa kutengera pamwana wangu asi ndiri ndirikupiwa. Saka ndazwa kufara nekutenda zvikuru nechirongwa ichochi. Ndochava nekumubatsira zvikuru pautano hwemwana wangu. Kunyanya-nyanya maziso anenge asanyonesa kunyange pakurohwa nezuva kumiri wake chaiwo anenge akufutitwa neheti nemalotions apiwa achakwanisa kuita mamwe kana masani kukamasinyi masin kenza acho anenge asakwanisa kumuafita nekuti anenge agara akafutitwa nemafuta iwayo.
Tinoitei chitanga anoraramawo neusope uye anoti zvakamuomera zvikuru kutenga mafuta ekudzivirira zuva awa. Chitanga akaonawo mafuta akapiwa pachena kuburikidza nerubatsiro rwakabva kuCBZ.
Ndafara nekuwana malotions kwandaita kuzora nhasi nekuti ndaisvika pakukundikana kutenga malotions kushayiwa mari kuti matenge. Saka zvinongofadza ndakwanisa kuwana malotions ekuti ndikwanise kudzivirira zuva kuti zvisanyanyoisa paskini yangu.
Amai Marvelous mazhinji vanhu vanogara kukadoma vakabatsirwawo nemafuta eti pamwe nemagogorosi.
Mishonga yatinoshandisa inodhura uyezve maopportunities ekutsvika nemabasa ari vhiri low chero takadzidza. Saka dai taikwanisa kuzviitirawo mabasa taigona kuwapo. Nekuda kwekuti makambani acho hatiemployewo hatizokwanisi kutiringa mishonga chero takatodzidzawo.
Vapesi tiri vangane vanoti hurumende inofanirwa kuziva kukosha kwakaita mafuta aya kune vanorarama neusope vakati kunyange hazvo vakawana mafuta avanoti anodhura zvikuru vanoti vanonzwira ngoni vanorarama neusope vari kumamisha.
Ma creams aya masun cream lotions ano muupenyu hwangu akandikoshera zvakanyanyisa. Zvinogona kungoafananidza ndingatine staple food in Zimbabwe tinodya sadza every day. Malotions aya hapana zuva rinopfuura randinofanira kunge ndisingazwai, saka ndiwo andingati akatobata upenyu hwangu zvakanyanyisa, ndozvaakandikoshera. Kuapiwa kwachena ndinonzwa mufaro zvakanyanyisa, mufaro wangu. Chishuwo changu kuti kune vamwe vari kumarural kumaremote areas vasingakwanisi vasina access kwawana, chishuwo changu kuti vanochipa kana vane tie nyoro dzekupa malotions havanga vachisvikawo kuti kumaplaces alike kwana Mutoko, Murehwa, Vinga nekana Muzarabani, vanhu vose vabatsirikana.
Susan Saiz anoona nezvemari musangano reAlbinism Initiative akaudza Studio 7 kuti bhanga reCBZ rovabatsira zvikuru sezvo homwe yavo yange yakabooka kubetsera nhengo dzavo nezvekudzivirira kuchirwere chegomarara.
Chekutanga ndoda kutenda CBZ nebasa ravaita nekuti vatibatsira pazvinhu zvatisingakwanise kuita, kusanganisira zvakafana nekutenga malotions nemacreams, zvinhu zvakatiomera mukati meupenyu hwedu. Asi ndoda kungopa kutenda nekuti vapa chinangwa chavatiratidza. Zvinhu izvi zviri kudhura, toziva kuti mari iri kunetsa, bati varatidza rudo rwavo kuburitsa mari yavo vachidhoneta mushonga iyi kune vanhu vanorarama nealbinism.
Amai Gwenlisa Mushonga vakavamba uye vanotungamirira sangano reAlive Albinism Initiative vanoti mishonga yavawana pachena yarerutsa upenyu hwavo.
Zuva ranhasi izuva rakatinakira seboka revanhu vanorarama neusope. CBZ chaisiisa chinhu chakanaka. Nguva zhinji tinenge tichigaro tichichema, tichiti taregererwa, hatisi kutariswa, tikunegletwa. Vanhu vakatasa nezvatoitwa veCBZ nhasi. Even manumbers auya anga akawanda aita kuti zuva redu rive zuva rakabudirira. Mushonga yatapiwa neCBZ yekuzora masunscreen lotions anodhura zvekuti ruzhinji rwedu havana mabasa, vashandirwa vari kutipa mabasa. Saka mushonga yatapiwa neCBZ yaona ichirerutsa upenyu hwevanhu vanorarama neusope vakawanda zvekuti.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muCBZ Holdings vaEdward Mombo vanoti kuwanda kwechirwere chegomarara kune vanorarama neusope ndiko kwakapa kuti kambani yavo ibatsire vanorarama neusope.
Division redu raita izvi regroup operations vakasarudza vanhu vane albinism kuti vavape mafuta namakrimu nehati dzokuvheka kuti vavhariridze zuva namaglasi avanoti maUV glasses sezvo maziso avo achikanganisika kana zuva rakanyanya kujeka kumeso kwavo. Tapatiri takwanisa kupa vanhu vane albinism vanosvika 230 asi mafuta makrimu hasati zvapera. Saka veAlbinism Alliance Albinism Initiative ndo kuchiona kuti kana zvinenge zvasara vachazozvipa vasina kukwanisa kusvika pano sei.
Vanhu vanodarika 230 vakawaniswa mafuta aya. Muzvitoro zvinotengesa mafuta aya chibhodhoro chidiki chiri pakati pemadhora mashanu nemadhora manomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
PJ tinotenda mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa akanga ari kutaura iye ari pachirongwa chakaitwa nebhanga reCBZ chichibatsira vanorarama neusope. Asi chandanyanyotora pa PJ ndechekuti vari kunyanyowana futi matambudziko aya ndevavo vari kumaruva. Nekuti vari mumadhorobha kazhinji kacho vanowanawo apa neapa vanobatsira. Ndozvandaona zvabva pane zvatatiri kunzwa zviri kutaurwa. Asi ndiri kunzwa kuti tine vanyarikani varipo pari zvino. Tina Sisi Spelile, Machingamidze naMailinet Ndlovu. Vese varipo vari panhare?
Ehe, varipo.
Okay, regai tichingamidze. Makadi Sisi Spelile?
Tiripo, makadi zvenyu.
Aiwa, tiri wadi. Kwakadi iko kwamuruku?
Aiwa, kwatiri kwakanaka.
Ehe, titsananguriwo imi munorarama neusope, upenyu hwakamira sei mazuva ano semunhukadzi uyezve muri kuzvigona sei?
kurarama semunhu kadzane usope ndiona sechinhu chakati ome uchitaura ndakamirira vese madzimai ane usope kazhinji ukaona murume akutora agara newe mumba nekuoma kuri kuita upenyu achasvika pakungokusiya nekuda kwehama dzake unokwazopiwa mwana then kuriritira vane ivavo inove chinhu chakaoma nokuti murume achanga akutadza kukuchengeta sezvaitwa urumba kwenyu ziya then unozongopedzera wasara weja uchichengeta vana upi uchi zvinhu zvakaoma zvisingaiti then tikatarisa kekare pasenge ipapo tikatarisa kune vakadzi vai vari kugara kumamisha vaine usope kazhinji kacho upenyu hunenge hwakaoma uri single madza wakadaro uri kumareserva uchiriritira vana kureva kuti hamai nhiya muchenga muchikotama musana uchirohwa nezuva kuti usakure iye ndapo kuti wane zvironda hautozombodika saka kurarama semudzimai ane usope ndiona iri hondo huru chaizvo panguva ino nekoma kwakaita zvinhu
saka imi muri kuzvigona sei tinoona mati mune vana vangani
inini ndine vana vatatu ndikutaura kudaro kasekutanga pandakapiwa mwana asina murume abva handisiya ndakatomboendawo kusituation yekugara kumusha saka ndopa ndakaona kurwadza kwazvo saka mwezi anyonga vari ana mai vako vari kukuchengetaka vanotongokuti takura musengwa wako saka panhu vari kuti musana waitotsukurukana kubereka mwana but nekuti maybe mukana wandakazowanawo here ndabatsirwa nezimbabwe wabina association vakazondisvitsa kuenda kucollege saka apa pari zvino ndingati zvaanani because ndaakuzvishandira ndaane vamwe vana vairava maybe nekuti upenyu hwaanani nekuti ndakutambira but ndichitarisa kumudzimai ari kurarama aine usope nevabatirwa tiitwa nevarume kazhinji kacho usina chinhu zvakaoma
saka muri kuita basa ripi uyezve mataura imi kuti mune rimwe sangano ramuri kushanda naro nderipi
pane zimbabwe obina association rinotarisa nezvekurarama kwevanhu vane usope but vanongotipa mafuta ka but dambudziko iroro semudzimai haakwanise kuti anodi anobatsirika senge mariritiro evana votava chavanopa masanhezi nemafuta ekuzora tikadzerizana dzawing dzakatangawo mwedzi miri yapfuura inonzi sumuka yekuti tiwedza kuti vakadzi vari kurarama neusope vave vanobatsirika nekuyebatsirwa kustata maprojects kandofunga ndopundutso yoga yatakangotarisira kuti deno zvaita simuka iyi yasumuka shuwa madzimai abatsirika kuti vaempawe vakadzi
mataurazve kuti pane vamwe chiremba vanowanikwa vachibatsira vanorarama neusope pachena chimbotitsananguriraiwo nezvavo vanowanikwa kupi
chiremba vanowanikwa muguta raHarare naBeins pane rudocherwo rwekuti nyangwe neni kutaura kudaika ndofunga vakandiita maops anenge 2 paziso zvekuti arudo rwavo runototyisa
vanonzi chirembani
zita ravo vanonzi Dr. Mutangadura
okay aiwa tinotenda mumbobata makadaro PJ we're hearing there from Stelile who we heard from in English so I'm not going to translate what she said we'll go over to Mrs. Ndlovu then please hold on
Yeah. Siyakwamukela kuhlelo lethu Nkosikazi Ndlovu.
Ngiyabonga.
Yeah. Nkosazana kumbe uMandlovu.
uMandlovu kumbe Nkosazana.
Si Nkosazana.
Ayikhona Nkosikazi, ayikhona.
Ngakuphathisela inyoni la.
Ayi inyoni kazikho.
Asike sakhuluma ngaphambilini ngehlupho elidibana lazo wena ke ukobulawayo okwamanje
okwamanje sensebenzini eplumtree kodwa ngihlala kobulawayo
nxa usemsebenzini khona ngapho kungani lanxa usedolobheni leplumtree lidolobho elincane eligonjolozelwe izakhamizi zasemaphandleni lamukeleke kanjani labo abalesimo ese-albinism
kuzima
ye
kuzima ukuthi abantu bekuzwisise ngoba Jesus kati vave vona ngani wena ngesimo yiso sona vela usozowenzela uluthulo olu right.
Yeah.
Sebona ngani ngenxa yesimo sona leso uzaphambanisa ungasa benzeli ngendlela vave nganaba kuthembi.
Mhm. Kodwa ke wena wathi ukhula abazali bakuhambisa isikolo bakuphatha kahle.
Yeah, mina ngathi ngikhula abazali bami bayangamukela kuhle imuli yangikhaya yonke yangamukela kuhle. Ngaphatha kuhle ngahanjiswa sibile esikolo hayi. Angizange ngacinithwa ithuba lona lelo lokuya esikolo.
Mm.
Uhlupho nje ngangihlangana lalo phandle.
Phandle lapha. Hatshi emulini.
Hatshi emulini hayi.
Mm. Kule zinkolo-nkolo ezehlukeneyo eziba khona ezokuthi engxenye nxa umuntu ezithwele okuke wakhulunywa nkosikazi Matshingamitse lapha ukuthi uyathi udibana lozithweleyo abekhafulele isisu sakhe. Wena nkuthazo bani njalo uke wahlangana lalolu dubo na?
Ngiyahlangana lalo kakhulu.
Mm.
Ukuthi umama ozithwele uyezwa sokuthi akakhafulele isisu umbanathi amanzi ekhafulele isisu kumbe nxa udlula abantwana bedlala uze sebethetshelana ukuthi nxa uzothiwa mpompompo umama mengazali nkawo kumele ukhafule kumbe bambe isikopela uzahamba uzeyetsholobela ngala abantwana sebemile sebethithibele bebambe izikopela uzeyetshona le. So yabe sokunganako usamnandi usungani ungazukhube kuwe uyahluvela uzizwa usungani usunqunu khonapho.
Ye. Nkuthazo bani-ke ongayipha kuZulu waseZimbabwe kuhulumende ukuthi kube lokulimukiswa kwabantu ngalesi simo?
Mina ngiyafisa ukuthi naye ilizwi liyahamba ebantwini bekuzwa ukuthi hhayi yebo kambe saswela umbala wona lwanomnyama ukuthi lathi usenze sifane labantu bonke kodwa akulanto etshintshileyo kithi. Thina lathi singabantu nje njengomuntu wonke. Laloba nje ukusweleka kombala lwana kugcina kusipha inhlupho eziningi. Kodwa ngakuyazwisise kukwenzela ukuthi lathi singabizwa ngabavizwa wonke ona lana lesikhathi sangkhona ba kwesi sikhathi zathola ukuthi ungafika awuhlukuluzwa iveni ngabantwana. Uzathola ukuthi umuntu omdala kumbe umama uyohlenze umntana akubaleke nizwe ukuthi abaleka uyabona zambiza. So uyabe sowungani wena kumbe kukhona okunye okwenzayo okubo ungakwenza umntwana lwana. Mm. Akhule engasakuthembi laye engasazwisisi. Sasebesisa ukuthi abantu bezwisise nje ukuthi yinto evele ikhona kunomnyama nje wokuthi asiphiwa nge isikhumba sona lesiyana.
Ethusele ngawe ngathi kuthiwa ungenye
ungaba nenyathelo elithathwayo ngoba kwesinye isikhathi amabizo esibizwa ngawo ayabe buhlungu ikakhulu lona leli abalisebenzisayo elithi nkawu.
Yeah.
Alimnandi libale lingamnandi vela angazi ukuthi mbe kungaba le nyathelo elingathathwa nguhulumende ukuthi umuntu nxa engakubiza njalo mbe bebekwazi ukuthi uyahanjiswa emapholiseni mbe uyahanjiswa enkundleni nxa kusemakhaya.
Yeah. Hayi bamba khonapho Mandlo. Sabelokhu sikhuluma kuze kuyetshaya isikhathi sika 9 lokhu esixoxa lapha lalaphaya yikuthi silomunye njalo esikhuluma laye osecingweni laye ophila lesimo sinye unkosikazi siphelile Matshingamitse. Marvelous. I noticed the three things that Miss Lynette Ndlovu talked about.
Mm-hmm.
Said whenever she's walking around, even children actually chant that hold your button. So that your mother doesn't have a child with mm-hmm. albinism. So things like that really traumatize you.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mm.
And then the derogatory names mm-hmm. that they call, especially in Ndebele, there is a derogatory name that they call them by, which is very derogatory, and she's asking if the government could intervene mm-hmm. so that whenever someone calls you by that name, you can actually go to the courts for recourse or in a real case.
Let's also maybe go to Spilile Machinga Midze Timbonzwa kuti zviri kutaurwa na Muzvare Ndlovu muri kusanganawo nazvo here kuti pane vana nyanya vechidikiwo vanoti kana vasangana nemi vanobva vawanikwa vachitiza kana kuti vachiita zvimwe zvinhu uyezve vari kuti ivo dai hurumende yakwanisa iyo kuti iwanikwe ichidzika kana mitemo yekuti kana munhu uchinge wanyombwa nekuti unorarama neusope unogona kuenda kumakoti muri kusangana nezvakadai here zvakamira sei.
Ya, tinosangana nazvo. Senge ini pekutanga in the community yandoshanda nayo. Ndoshanda nevadiki. Sandopo unotoona kuti zvechokwadi zvakadaro zvinoitika. Kuti vanhu vanenge vachiti, batani chovanomabata, and it's actually true. Then vabereki veve vakadzi vane nhumbu pakupesana navo. Hanzoti vakazvinzwa kuti unosvipira padumba kuti usazosara mwana ane usope. Saka iyo yekuti vana ka ndona senge vandinozoshanda navo vanenge vakutozondiprojecta inini pandinofamba vanenge vachiteedzera musope musope dei vanenge vakuti aiwa vanditeya vangwa but really the government should do something because vabereki tikaudzwa kuti iyi mhosva vachadzidzisa vanavo kuti hatifanira kufamba tichidaro kune munhu
ko munharaunda dzamunogara muri kutambirwa sei.
Munharaunda chokwadi ndechekuti hazvisi nyore kuti vakugamuchire pane pange pandakatsvaga imba pandaiwana saka takutogarisana ndopaunotozoona kuti inga ndinotogonawo kuita juti ndotogonawo kuita zvese zvandinokwanisa kuita sezvoitwa nemukadzi wese pakuzoratidzwa kuti ndine rudo sevamwe vanozotaura papaya kuti pandakangokonai handambozoti ndozvamuri asi kana wazvinzwa zvinongodzika pamwe kuratidza kuti ava vazobuda pachena but kune mumwe anenge akangonyarara achingogodoka newe yekusagamuchira zvakanaka.
Saka munofunga kuti pangaitwe sei kuti veruzhinji tinyatsonzwisisa uyezve kubatana sevanhu pasina kushorana kana kusemana.
Indona senge kuti denomukana pane zvakudhara senge pataiita awareness campaigns vanhu vachitaurirwa kuti no it's a condition iripo ka saka ndona senge generation iyi yakadzidziswa ndo yadi yaamadzibaba saka vana vavo vari kuzvara thes need kudenomaresources aiwanikwa ka tave taconscientiza vanhu vari munyika kuti aiwa this generation izive kuti nyange vasopo vadiki vavarungura navo vanongoda kugamuchirwa semunhu wese.
Tombotiwo kune vamwe vakateerera pari zvino ndeapi mamwe mazita amunowanikwa muchideedzwa amunoti imimi aiwa dai veruzhinji vasiyana nazvo mune remangwana amungadzidzisiwo ipaiwo dzidziso nhasi zuva renyu.
Chokwadi senge kana uchifamba unoona munhu achiti uyo akaminywa uyo akaminywa uimajina kuti iri zita iri rakangooma kugamuchira saka senge zitare kunzi munhu akaminywa uyo kana muzati vamwe vana vanobva vati chipoko obva vafunga kuti saka ndinonzivo imeji yechipoko herei nemazita senge kungodedzera kuti musope uyo musope uyo zvinonyatsorwadza kusvika kuseri kwemwoyo masope iwayo anorwadza.
Ndakambonzwa rimwe rekuti murungu dunhu.
Exactly ndandarikanga rekuti murungu dunhu iro especially pataitamba murodhi ndiri mwana mudiki ndo rinonyanyoshandiswa because unenge uchitotamba dunhu dzacho kane vamwe saka parinozoshandiswa unobva watopedzera waunorara.
Komani saka imimi mune ramangwana mambotaura nyaya yemishonga nemagirazi zvii zvimwe zvamungade kuona hurumende ichibatsira zvinonyanyo kukosherai
senge panyaya yemacancers mafacilities senge kuda kurapwa gomarara recancer mishini yatinorapwa nayo ka ishoma plus tikaenda kumageneral hospital malista acho akadi akangowandiswa kana nichitemere nehurumende zvaibvira vongobatawo macancer patients as an issue of urgency senge mabati wakaitwa senge HIV kuti kana munharipa ngirini pachirongo anotopuwa mayara fizika kuti ngavango tipuwa mukana wekupinda pamamachines eradio therapy kuti kumbonzimira ngo yakariba bvozi inenge ichitotidika chokwadi.
Aiwa mumbo bata makadaro tine vamwe munyarikani nhasi vari kumhanya mhanya vari kumusangano mukuru wemadzimai wemubatanidzwa weWomen of Dominion uchange uri kuTennessee imo muno muAmerica unotanga mangwana. Saka tati aiwa chimbouyai pachirongwa kwenguva pfupi modzokera zvenyu. Mai Netsai, Dr. Netsai Show. Netsai Show, makadi yenyu pindai pachirongwa.
Makadi zvenyu isaka simba.
Aiwa tafara kunge tiinemi nekuti ndandozo kuti nhasi muri kumhanya mhanya asi tinongotika diki diki mbijana mumbotitsananguroo zvirongwa zvamuri kuita imi seWomen of Dominion kuedza kubatsira vanorarama neusope kumusha.
Tafara kuti pachinguva chakadai kuzivisa vanhu because we need all the help we can get kuvanhu rubatsiro including just prayers. But Women of Dominion iri kufokasa nevanhu vane usope tinoziva kuti zuva rinopisa Derek. Saka vanoaffectiwa maskins avo nezuva irori which can cause cancer. Also kuti vaone zvakanaka nezuva. Pigmentation yavasina inoita kuti vave nemavision problems. Saka Women of Dominion iri pabasa rokukolekta nekukumbira vanhu kuti vabatsire. Every time tinokumbira vakadzi vachiuya kumusangano kuti vauye vakabata sunglass ne sunhat. And then nemasunscreens zvakare, but masunscreens iye zvino takaona kuti takaudzwa nemadoctors ariko kumusha neresearch iri kuitwa kuti masunscreens ari kuitiwa anowanikwa muzvitoro they are targeted for varungu kuti vaite matanzi avo while they are preventing sunburn. But isusu kwedu nerudzi kwedu mishonga iyi masunscreen haasi kunyatsoshanda because although ichiprotect ane sunburn vanhu vacho vari kuwana cancer zvakadaro.
Saka muri kubatsira nharaunda dzipi kumusha?
Iye zvino tine chikwata che vatinoshanda navo vealcos varimo vane about 800 in community mavo. We are also reaching out to individual families dzine vana vane albinism vanoti contacta through maprograms akaita senyu vatinzwa tongopiwa iri message email kana patext itobva. Saka we have individual families variko kuruwa area kuZimbabwe ikoko vatiri kuita reach out to.
Vanenge vachida kunzwa nemabasa amuri kuita vanokuwana ipapi kuti tichikuregererai zvedu mudzokere? Ndaona muri kumhanya mhanya.
Tiripa vakaenda pa www.womenofdominioninternational.org pa website pane information yedu. Inini they can contact me ne WhatsApp number yangu kune vamwe vanotoipiwa iripo pa website, but number yangu I don't mind my personal number kana zviri izvezvi nokuti tirikuchengeta database yomunhu wese. We understand there are 20,000 give or take in Zimbabwe and it's really not a big number and the goal is to reach to every one of them. Saka tinenge tichingovaisa muma database tichiita reach out. My number 615-243-0776.
Taurai
615-243-0776. Ripa WhatsApp and they can send us email kana kungoita ipapo tinoita reach out tovachengeta. When we go kumusha we reach out to them tova contacta tichidistributa ma collections atinenge taita. And to say that tine mission trip yatiri kuplana kuenda as a group vakadzi tichazozvitaurira pa next conference because inenge iri tichizoenda muna 19 chikwata chedu kunonyatso kunoita in person kumusha.
Aiwa tinotenda.
Namba dzenyu dzine country code 1 handiti vamangazorasika.
Zvatichaita tichati tigodzinyora pano pa program kana tapedza, asi tinotenda chaizvo tozva kuti muri kumhanya mhanya.
Mai vauya here Natai?
Tinotenda mai utaunashe vakasvika on Tuesday takavariga kuti vazorore vanga vachida peace and quiet but she has been here vachizorora havo.
Aiwa ndikureva mai izvo vanotaura nendevele.
Anatara nendevele maisha vana kwanza kuya kwa zgogo mai wabu waka itu wa surgery.
Okay.
So waka wai wachenge tau not this year, sorry.
Aiwa, tinotenda ye, Dr. Shou.
Tosanga na ikoko.
Muve nenguva yakanaka uyezve tichapota tichizofona tichinzwa kuti uri kufamba sei musangano. Muve nenguva yakanaka tokutendai chaizvo ndozoti mbanikidza kuti muuye paprograma asi tokutendai.
Tinotenda chaizvo nokuti po chinguva chakadai mazvita.
Oh, okay, bye bye.
Mm.
Bye bye.
Mm, PJ, some of the initiatives that are happening there, the Women of Dominion, like you said, they started today, and they have an initiative where they are working with some albino organizations in Zimbabwe. So they're actually saying they're waiting for women to bring, glasses and hats
as
part of the campaign and sunscreens. But she said the sunscreens that some people were bringing are not very effective in Zimbabwe. So I think let's go to you. You've got a caller to take.
Yes, lomlalele osecingweni mandle nkosi usejocholo. Siyakwamukela kuhle.
Nya ntaba mamunje nehlelweni.
Yeah. Eh udawe silalo uya uluzile.
Yeah, ngiluzile kakhulu lo dawo lomnandi kakhulu. Actually bengithanda nje ukuthi ngigcizelele.
Yeah.
Nabantu abagodekileyo abakhangelelwa phansi kakhulu bona laba abalejwabu elilomunye umbala ongasiwo ojwayelekileyo.
Yeah.
Engikutsho-ke ukuthi laba bantu ngabantu abadalwa nguNkulunkulu, ngabantu okumele sibananze, ngabantu okumele ilizwe libazwisise. They can contribute to the development of the country. Kumele-ke kube nama-policies azanceda laba bantu, government, lama-NGOs, ama-church groups, labantu emakhaya bafundiswe ukuthi abantu laba baphathwa njani, especially nxa besesebancane, benze i-barrel survey, kuthathwe-ke i-statistics ukuthi abantu laba bangaki, kube ne-police framework ezanceda abantu laba ukuthi banceda njani. I-challenge esilayo kakhulu yikuthi abantu abaningi sengengaxoxa labo, even abanye iziphathamandla zikahulumente engasezeni baqamba, uyathi uhamba ngama-issues e-disability ngoba nami ngikunje angiboni. But ngiyazigqaja ngakhonokho ngoba yisipho sami engasiphiwa nguNkulunkulu, ngingubaba. Abantu e-Afrika sihlale sikhangeleni abantu singakaboni ubugoga babo, ubugoga bubuye emuva. Uzathi ubalanda abantu-ke bakutshela ukuthi hhayi lathi sigogekile, angali ukuthi wonke umuntu empilweni kaphilanga, kodwa bakhona ama-extremely sibabona ukuthi lapha sibili kugogeka singacathi ngemva komunye to address ama-issues anjalo, ikakhulu omama abagogekile bona laba abale-albinism. Ngizwa usizi kakhulu ngoba even obaba babashana ngamakhosikazi amahle, they are wonderful made ngomama bahle abangathathwa. Siye-challenge kakhulu kubobaba, omama kuhle ngoba kunje lathi singaboni, sithethe omama ababonayo. I've seen omunye umngane wami oyi-albino wathatha inkosikazi ebonayo. It's quite good, kuhle khonokana, because inomama lesihlelo we've seen ukuthi these people ngabantu, and it's not ukuthi wathatha i-albino azali i-albino nyala, and it's not ukuthi unxa ungaboni uzazala umntwana ongaboni nyala. But uSathan ngenxa yesono, let me put a Christian version, wasidivayida ngokugoga wasenza. Remember even the Bible blind Bartimaeus when he was trying to call Jesus, izikhulu ezazikhona kwapha zazimvala and he shouted, uJesu wamuzwa. So bona laba abantu abagodekileyo ngezinye indlela ngithi asizwehlisenini, wherever circumstances are very difficult, sishawute nini kakuhle professional, abantu bazwe basibone, sidisplay ama-skills ethu umhlaba ubone. Right now ngisebenzela abanye amadoda nje ase-Europe lapha, ngisazama ukuthi ngihlanganise ngizenzele eyami i-survey enza kukhulu ukuthi ngifuna ukuyipresenta ku-head of the state ungaphumelela. Nabanye abantu abaku-political wing abayehlukene, I'm not a politician, angikho politically political, angikahlanganise ngikhethayo, kodwa ukugoga ama-albinos akhona ku-ZANU-PF, akhona ku-MDC, akhona kubani, nje sicine ukuthi abantu abagogekileyo they don't have i-affiliation ku-politics, bangena balide lawo bangene. Singibona umuntu oyi-albino esiwa yi-politician esiwa ngu-MP, that is practically possible. Asisebenzeni kahle bantu be-Africa, sincediseni abanye bethu. Njalo mina ngithi i-United Nations ayisizwisise at full cost ukuthi thina singabantu sifuna ilungile lethu. Kolokho elikutshoyo kwamafutha abo lezi izinto zabantu abangaboniyo ezidurayo, umhlaba uzibone zehlisa. Kathi esizenza ikhompyutha ekhulumayo, i-software yankhona is very expensive. So I'm trying to say with no. Abas identify, I'm one of them in the initiator Momunyo who's the Abasinig Malice, Gulama Industries, produce our catches for Avanya Vietu. She supported. What you see now is a blind person and how can even helping the help of what the people was like, local village. As my name, Tanda, could have created in Jalousing Avant. And remember, Bumbadi, whom the leaders was the first king.
PJ, I wow, our caller is very, very fired up, but I think we need to wrap it up. It's very interesting to have men who are very fired up like that, supporting some of the initiatives that women are doing. And he's very passionate. I could understand he was saying something about putting it in government policy that, you know, people living with albinism also have rights.
Yes.
So that's very good. I understand.
Charging even awareness campaigns, just education the general populace about people with disabilities, because he's saying he's in a wheelchair and he's blind.
I'm not sure whose line it is that's making that sound. I don't know. Anyway, let's take a look at what people are saying on Facebook before we take General Makura. There's Elvis Bebe Wajrajena Arkuti Network, Ma One. I guess maybe some people are not able to access us. I'm not sure. Amanda, AK Amanda, for Facebook page, Yeshona Arkuti, there should be awareness as far as albinism is concerned. People grow up with beliefs. And she says people grow up believing all the wrong things about people living with albinism. People should be made aware that there is nothing wrong about them. That's AK Amanda, who's live streaming right here with us. PJ, I don't know if you have any that you want to take before we go to the general.
From the WhatsApp and Facebook, Silom Lalelapa OSN. Wamanqulumo Mbuyazi yena ke uthi lento yenziwa ngabanye abantu base South Africa ababhekisela isizwe sabensundu phansi ngokubulala abantu abazelwe benebala elimhlophe bethaka imithi ngezitho zabo kubuhlungu lokho bengifisa sengathi umvele ngaqhi angezwa imithandazo yami bonke labenzi balemihlolo bazale uhlobo lwengane ezinjalo sibone kumbe bazoyibulala na ingane leyo. Mothusinare Makabo, uthi salibonani, ngicela ubuza ukuthi ino leye WhatsApp isifaka njalo kube kule code, nxa ikhona ngiyayicela. Hayi, i-code ikhona, eyangapha, i-country code ngu-1, and then usufaka ke inamba zangkhona. U-Best PP uthi lesi siga sizwela kibo Tanzania, kubo Malawi, Mozambique, yizo lezo indawo esizwa ukuthi zibulala abantu abaphila lejwabo elobala. Unkunzi yembongolo yena uthi yini umbala ungaphelelanga laba bantu baphela nebala elimhlophe. Akazwisisi ngomunye ofuna layo ukufundiswa lo ngabantu laba abazalwa belejwabo elimhlophe engathi ngomhlophe kodwa ke engasowomhlophe kodwa ke abanye abantu babakhangelela phansi bebabandlulula njalo njengakho kukhulunywe ngomunye layo ophila ele albinism unkosazana Linethi Ndlovu esilaye khonapha ecingweni. Ngilethemba lokhu bahambile ecingweni.
PJ, before that we've got General Makura from South Africa. I don't know if he's still on the line. General Makura, mripo irap.
Chiripo chete Marasimbawe.
Takasimba, nari zenyu ndoza ziri kuzvizvimira nae. Taurai yenyu mongoti ga 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 nekuti chirongwa chemadzimai asisa general kudai tumbo kupai mukana.
Aiwa, ndoda kuti kutenda hangu ne program yenyu zvikurudzira vanhu kuti dai zvaibvira hurumende ka yaona kunge kufundisa vanhu indina zvahama vari kurarama no albinism iyoyo handitika but mumwe wacho kunoku akatoita teacher of the year pachikoro pake 95% vakapasa mezi pachikoro pacho ipapo handitika asi kuzimbabwe ari kutisha muno musouth africa ticho ndozouya pane umwe dokuta akana albinism hazvi zvati achiri kurarama here dokuta akandibatsira pamwana wangu pano
mu1994
Dr. Pasha, Karambo, Kavanga, Pediatrician, Evaka, Shaker, Opera.
Oh,
Also, let me take the opportunity to also acknowledge those that are live streaming on the Studio 7 page, Facebook page. Paida Moyo Van PZ Matefa saying, watching live from Harare. Sirio Machinga saying, live from Kenya, we are watching you. Cedric Mazula, nice, live and clear from Jombe. Tunokuchingamiza ivari Jombe. Maiseri, ashinei, ndinotenda, be blessed, guys. Evelyn Monderwa, arikuti watching live from Botswana. And then Maiseri, ashinei, arikuti CBZ, keep it up. Arikuti awaranezwe program ya PJ, atambura tiza.
Ya tapewa na Patricia.
Ya tapewa na Patricia Mdadigwa. Chitaura iye, nezirikuitwa ne banga re CBZ, vachibatsira, vanora ramane albinism. Aiwa ariga itimbodzokera kune vanyarikani vedu tirikunzwa ava mukoma general vataura vanga vari kutaura kuti pane mumwe teacher anorarama nealbinism akawana achipiwa mubairo ku South Africa andizve mai machinga midze muri teacher ikoko ku Zimbabwe muri kuwanawo muchipiwa here ruremekedzo sezvinoitwa mangu maticha
Tanga Sangasa command, the Divinia Pabos Sang Pajana and somebody named Ken Sadama, the Pandagona Sangasa Kaoma, Pandagana was fit to wait for Pama and Dizoki. But if I go ever to assist and that's the command, the way I know my job and I can deliver. But there can never go and I was just on a popular quad diminutive, it's Savaganaga, 7 years for an eater, Savagas were not it, but at least now my superiors, they know that I can do my duty well.
Miss Ndlovu PJ, just you know, she can tell us also what she's facing and if they're getting the same respect in the work that she's doing.
M7's in a lapo 7's a corner. Loku kona ecingweni, Mandlo?
Yebo.
Yeah. Lapo 7's a corner. When I wanna go lula na, labo 7's a lie. Unkosi kazi machinga mize uthi yena nana ubeke waba lodubo lalapha asebenzela khona esikoleni lapha aba ayengumbalisi khona
ya udubo lebe lukhona wesinskathi khona ukuthi umuntu nxa efika mina ngisebenza esibhedlela nginezi
yeah
wesinskathi umuntu nxa efika uyabe ngani akakuthembi kodwa nxa esebona ukuthi hayi umuntu lo uyangenzela intatini ikhangelele bone la usenza at the end bayagcina labo sebebelieve in you sebekukholwa sebekuthemba
ye mkhuthazo bani ongayitshiyela abalaleli bethu
hayi mina ngikhuthaza ukuthi abantu akuqalisele phansi abantwana bezama ukuthi befundiswe njalo akungakhethwa kungabandlululwa ngoba kubandlululo ikakhulu yilo lwenza umuntu empilweni acine sengasayenzi ukuhle ngoba esithi self confidence and the self esteem ingavelifa emuntwini noma ule capability icine ingasaphumi kahle so siyabe sicela ukuthi abantu siphathaneni kuhle nakhona ukuthi nxa kulama resources even i-research nje abantu be-research emo i-government ifundisa abantwana befundi ngoba ezithize ku-curriculum ye-nursing awuli topic yokuthi uzezotha sifunda nge-albinism umbe nisifunda ngani uzathola ukuthi lalapho kukhona engxe kukhulunywa one sentence so maybe le information i-medical information iyashota ebantwini so siyaziza ukuthi even ama-researchers adingisise more information njengoba nanku abanye badingisisile bathola ukuthi ama-sunscreen esiwasebenzisayo ngasincedisa
Yeah.
So we need more information about the condition yet.
PJ, maybe we can close out with Mai Machinga Midze doing the same thing. Just round up. Zvizva mungakurudzirawo vamwe vakateerera pari zvino.
Maita basa ndingangokurudzira kuti vamwe vanenge vachiona vana vadiki vari kukura kana kuti munhu ari kutorarama neusope kazhinji kachona namwe chaiyo nerodzi vana vatadzi kugamuchirika padangoti teudzo kuti vedu tine potential anything chamunotifungira kuti hatikwanise kuita tinoita plus I wish teno kuri kunzi hurumende yabatsira nezuro ndakasangana nekamwe kamwana kadiki kanorama neusope nzeve yese iyi yanga yakakuvara yakajika jika kureva kuti munhu ari kumurapa kanjinesi anga achinzi ndakati kuwo chironda saa ndikatomirira kuiswa pauda
sandikunotiimanesi
haasiziya kuti torapwa hawo
aiwa tinokutendai so machinguva yedu ndo yadyanana asi tongoti tinokutendai tichadzokazve tichikurukura nezve topic iyoyi inenge iri kufadza vazhinji kuti vanyatsodzidza kuti nyaya yeusope yakamira sei uyezve unobata sei vamwewo vari kurarama nawo yo Oreta Chinyoka watching from weather keep it up thank you Oreta I would like to also just say thank you to all our valued guests who are with us and also our callers who called in and our live streamers I'm Marvelous Mhlanganya huye in Washington
mina Praxitus Jeremiah sitasibeke ithuba elifanayo ngeviki elizayo.